Nyanzi mnyadze zvemitambo dzinoti makakatanwa mnyadze nabhumu Zimbabwe akapa kuti mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vachiri kucherechedzwa neFIFA asi vakamiswa basa neSRC vachimiswa pamberi pedare nezuro ndokuzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vamwe vataura neStudio 7 vari kudivi revakamambo vaudza Studio 7 kuti FIFA yakatopirwa nyaya yekusungwa kwavo iyi uye iri kutarisirwa kutora matanho. Mitemo yeFIFA haitenderi kuti masangano akaita seSRC ari pasi pebazi rehurumende rezvemitambo apindire munyaya dzemutambo wenhabvu. Kupindira kwemasangano akadai nevamwe vari munyaya dzematongerwo enyika kwakapa kuti nyika dzakaita seKuwait, Nigeria, Pakistan neChad dzimbomiswa kuve nhengo dzeFIFA. Vakamambo vakasungwa paHarare International Airport nemugovera nemubati wehomwe wesangano reZifa vaFilimon Machana. Mutongi wedare vaStanford Mambanje vakapa mutongo kuti vakamambo nebhodhi ravanotungamira vasave nechekuita neZifa kana kushanya kumahofisi eZifa kusvikira nyaya yavo yapera mudare. Vakamambo avo vari kumiririrwa navaadmaya Rubaya vakabviswa mari yechibatiso inoita iyo zviuru zana zvemadhora emari yemuZimbabwe uyezve vakanzi vanofarira kupa dare magwaro avo ekufambisa kana kuti passport. Pamusoro pezvo vakamambo avo vari kutongwa pamwe chete navamachana vaStanley Chapeta, vaBrighton Malandule navaJoseph Mamuse vakanzi vanofarira kunyoresa kumapurisa kuve kwavo munyika kamwe chete pasvondo rega rega. Vatanu ava vari kupomerwa mhosva yekuita basa reZifa nekunyora matsamba vachishandisa zita reZifa ivo vakadzingwa basa neSports and Recreation Commission. Vamambanje vakatara kuti bhodhi reZifa iri rinofanira kudzoka kudare musi wa31 Kurume apo pachaenderera mberi mudare mhosva yavari kutongwa nezvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.